Mutungamiri weZimbabwe Football Association waFulton Kamambo vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana maSimba neMawarriors segadziriro re2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa12 Mvumbi apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti draw yezvikwata zvichanokwikwidza mafinal eAFCON. VaKamambo vanoti kunyange hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa, vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iswe mugungano rimwe chete navo kumafinal. VaKamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasuper eagles ekuNigeria, vachitivo vachazivisa kana musi wa12 Kubvumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinal eAFCON muna 2004, 2006 na 2017 asi ichingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi maneja vaMawarriors vaWellington Pandare vanoti rwendo rwuno kunotsva temo kutisara mupini.
Tinotarisirawo kuita zviri nani kupfuura mafirst round zvatogara tichipererawo, kutarisira timbopfuurawo first round kuti vakomana vamboitawo history.
Mumwe mutambi weMawarriors Dan Piri anotiwo havasi kuenda kumafinal kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko asi kunokwikwidza zvakasimba, achiti iye Mawarriors akasimba zvekusvika mukota final. Mawarriors akapedza ari pamusoro mugungano ravo remunzira yekuenda kumafinal ayo achatanga musi wa21/10. Mawarriors akapedza ari pamusoro peDemocratic Republic of Congo, Liberia pamwe neCongo Brazzaville muGroup B. Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Baba Blue Stadium, apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Capes United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani NetOne iyo yatichabhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu 50 kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita $5, vese vachada kuona vachabvisa $2 nemasendi 50 chete. Asi chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chine mutoro wakaoma apo chiri pamusha nevavakidzani vavo veTriangle. Kubvira Platinum yapinda munhabvu yepamusoro haisati yamborova Triangle mumandava Stadium mumutambo weLeague. Mutevere wePure Platinum Boys vaJameson Chiseko vanoti iko zvino havasi kuita zvekutamba.
Gadziro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tiri kurova 3-1.
Mushure mekurova Mushwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murairidzi weDynamos Lloyd Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushwani Stars, Blue Chiefs vs T1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.